chinonyanya kutinyunyutisa nekuti gumbura pamoyo yedu ndechekuti corruption iyi iri kutanga kumusoro soro kumahofisi emashefu mahofisi evaya vatinangoti ndoo vanotonga nyika. Ndoda kutanga nenyaya yatsviriridza mazano yeZimDev. Iyi tikangoti muchirungu inonziyo inyaya iri minor idoko nyaya iyi nokuti pane nyaya dzouri dzakatanga kutaurwa dzakawanda. Pane nyaya dzouri dzokumarange chiyadzwa madiamonds vamugabe pache zvavo president vakataura mwedzi mishoma yapfuura kuti tinoona pane mari inoita $15 billion worth of madiamonds yakangotsakatika haizikanwi kunzi yakaendepi, yakaenda Dubai here, yakaenda Hong Kong, yakaenda Joni.
Vamangwana vamwe vari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havasi kunyatsobata nyaya idzi zvakanaka. Munoti kudii muchipindirawo nezvimwe zvataurwa navaguti?
Zvataura nachaura vanongotaura wavo singati kudii, asi ndine zvandinobvumirana navo mukureva kwavaita. Nyaya yandinonyatsobvumirana nayo ndeyekuti uori hwaakunyadzisa munyika. Ikomishini iye zvino izvi iri muofisi mapresident, office of the president and cabinet, payakanzi yakuiswa ipapo takafara chaizvo kubvira mumusangano kuenda kumwe kwese navamwewo vakafara vakati yaiswa pamuzinda wenyika panana Sahoko nana Chazunda vanotoona kuti nyika yedu iri kufamba sei. Haiko zvino yaana masimba, asi tinosuva munhu mumwe chete mukuru anombocheka zvikabudura namanyatera achidzidzana nana Gumbura muchitokisi kana muchikurubhi.
Ndiko kutaura kwako.
Ndagara ndinotaura zveini naisekuru. Tikazvionavo angari minister, principal director, permanent secretary, chief executive officer weparacetal and so on arimo uvovo achikwenyawo inda navamwe varimowo dzimwe nhubu dzirimowo, nyika inobva yaita confidence kuti panapa varume ava vanorevesa.
Vagutu munoti kudii?
Ndafara chaizvo kuti Nick ari kubaya dede nomukanwa. Ndinoda kumutenda kuti Nick de ukaramba wakadaro uchitaura mazviro kwazvo akadaro. Nyaya iripo ndeyekuti hatidi kurova mbwa takaviga mupini. Kana mashefu varivoonekwa vachidzivirira kuferefetwa kwouori, ndisingadi kurova mbwa ndakaviga mupini. Ndoda kutaura zita nokuti zvinhu izvi zvaamu public domain. Zita ravice president weZimbabwe, havanonzi ivo vaperekezera mupoko. Zvabuda pachena izvo kuti pokutanga mwedzi waJuly vakaenda ivo mbune muchitokisi chemuno muHarare chepaAvondale police station. Pane vakomana vanga vasungwa ipapo vokuzinara vaviri. Ndobva vapa order kuna officer in charge weZRP Avondale kuti vakomana vanga vabudiswe muchitokisi izvozvi zvechimbi chimbi. Officer in charge wose munhu anenge agona shefu vice president wenyika haana kukwanisa kupikisa. Akavhura musuo wechitokisi, varume vaviri ava ndokubuda nanhasi havasati vatongwa, havasati vaenda kumatare edzimosvo. Tobvapo toona mazuva maviri mashoma matatu maviri apfuura, semu munhu iyeye zvakare vice president Perekezera Mpoko apo pavanga vari acting president wenyika varivo vari pamatomu vari panyanga, vanonzi ivozve vakapa order kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti minista vanonzi ivo vaJonathan Moyo ngavasaferefetwa, ngavasasungwa.
Vamangwana vamwe vanenge vari kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yacho inenge yakupindira mukunetsana kuri kuitika muZANU-PF kana kuti yatingati factionalism.
Kutaura kwavo zvavo handingazivi ipapo. Chandinoziva ndechekuti svondo rapera chairo, mutungamiriri webato redu reZANU-PF, first secretary and president vaMugabe, vakapoida commission inoongorora zvitaurwa izvozvi zvokuti zaki yakupindira makakatano ari mubato.